Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 18 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iye zvinova kuda kuratidza nyika dzese dzepasi pano kuti aiwa isusu tiri kuita mangirike tiri kugadzirira zvakanaka asi zvinhu hazvina kunaka.
Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu vanokwanisa kunotarisa kana mazita avo ari mumabhuku ekuvhota kubva nhasi kusvika musi wa26 mwedzi uno.
Tinoona isu kuti patinoenda kunotenga uko zvinhu zvacho zviri kukwira nokukwira nokukwira zvichingoenderana nokuruza simba kuri kuita mari yomuZimbabwe.
Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira muZimbabwe, ukuwo uremu hwedhora remunyika huchiramba huchidzika.
Tichambokurukura isusu vemhuri kuti tione toibata sei nemhaka yekuti kune mamutumo vabereki vedu ikoko mama Mafuyana naStephen Ichelkankomo. Saka tichambokurukura semhuri.
Mhuri yevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo yava pakati pekuronga kuti vaJoshua Nkomo, mudzimai wavo amai Mafuyana nemunin'ina wavaJoshua Nkomo, Stephen Nkomo, vafukunyurwe kubva paHeroes Acre kunochengetwa kumusha kwavo kuKezi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti yawana mari yakakwana kuti kutanga nhasi muvhuro kusvika musi wa26 chikunguru vanhu vakwanise kunotarisa kana mazita avo ari mumabhuku ekuvhota. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti ZEC yakapiwa madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi masere nematatu ekushandisa. Vamunangagwa vanoti vamangwana vanoti chirongwa chekuti kuvhota vaongorora vamangwana vanoti chirongwa chekuti vavhoti vaongorore gwaro revavhoti iro richazoshandiswa mukuganhurwa kwematunhu chichatanga nhasi 18 chikunguru kusvika musi wa26 chikunguru. Vamangwana vakurudzira veruzhinji kuti vanoongorora gwaro iri kuona kuti mazita avo arimo kunzvimbo dzavachanovhotera kana kushandisa nharembozha kana padandemutande. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti ZEC iri kuratidza kuti iri kuita zvinhu pachena asi vachiti vanotyira mberi kwatakananga, vachiti vanotya kuti zvakaitika mugore ra2008 zvinogona kuitika zvakare.
Vanoratidza kunge vari kuita basa rakanaka. Saka kumawambo zvinhu zvinenge zviri pajekerere, zviri pachena kumawambo. Asi kana takuenda kumberi uku ndokunozoomeswa mutambo. Pamawambo kuda kuratidza nyika dzese kuti aiwa maelections awo ari free and fair. Saka vanhu vanokokoredzwa kuti vauye kuzotarisa mazita avo zvese kana pane ane ichanetsa oenda onogadziriswa. Zvinhu zvinenge zvakanaka izvozvo asi mawambo tinoziva zvakamboitwa futi election yakaitwa kudharaya, asi tinoziva kuti kana takuenda kumberi uku manje kunoengwa mavhotsi pachidanho chechitatu or chechina ndopanooma zvinhu izvozvo. Iye zvinova kuda kungoratidza nyika dzese dzepasi pano kuti aiwa isusu tiri kuita mangirike tikugadzirira zvakanaka. Asi zvina zvina kunaka one way triple C havabvumidzi kunondira kunokampena. Wani vamutungamiri wetriple C wari kusungwa wari kusungurudzwa. Saka kunenge kupuwa keke mudanga reshumba. Hongu unoridya keke asi wakatenderedzwa neshumba.
Iko iyo zeki inoti kusvika pari zvino yakanyoresa vanhu vari pasi pe 6 million. Munoona sekuti nhamba iyi inhamba yakanaka here kana takatarisa uwandu hwevanhu vari muZimbabwe?
Inenge yakafanana ne wakambovhota makore mashanu apfuuraya. Asi chinhu chinonetsa ndechekuti pamakore mashanu apfuurawa kune vamwe vechiduku vakasvika makore 18. Saka tanga tichifunga kuti namba yayo ichakura kuenda kumberi. Asi pane zvimhinga mpini zvinoita kuti wana wechiduku wacho wasvika 18 watadze kuvhota. Zvimwe hawana manhu emaidentity wanonzi chimbopuwa nge ID zvonetsa kuti waione. Saka inini ndachifungira kuti namba ichakura ngekuti gore negore kune vanhu vakawanda chaizvo vechiduku vanosvika paeji kukwanisa kuvhota. Ende asi namba iyi inenge yakafanana neyekudhara. Saka tinoziva kuti wari kuda kurambidza wechiduku kuti varegidze kuvhota.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZek vaJasper Mangwana sezvo kwange kwadoka. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira muZimbabwe ukuwo huremu hwedhora remunyika huchiramba huchidzika. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kutengeswa kwemari yekunze kuri kuitwa nehurumende hakusi kufamba zvakanaka sezvo mutengo wedhora reAmerica uchiwana mari zhinji pamusika mitema. Izvo vanoti hurumende inofanirwa kutarisisa sezvo zvitoro zvikuru zvichishandisa mitengo yazvo yedhora rekuAmerica. Nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Eldot Masocha vaudza Studio 7 kuti vari kuona mamwe makambani ava kutodzikisa uwandu hwevashandi nokuti vanhu havasakwanisa kutenga nenzira inokwanisa kuti makambani awa arambe achiita basa. Muzvinafundo Masocha vanoti zvinhu zviri kuramba zvichidhura huremu hwedhora remunyika huchidzira ukuwo mitero ichiremera makambani nevanhu veruzhinji.
Sandiri kuona ndezvokuti zvirongwa zvinonzi nehurumende zviri kuitwa kuti mitengo yezvinhu idzake hazvisi kunyanyoshanda. Nokuti tinoona isu kuti patinoenda kunotenga uko zvinhu zvacho zviri kukwira nokukwira nokukwira zvichingoenderana nokuruza simba kuri kuita mari yomuZimbabwe. Pangava pa black market pazhe apa kana kuti auction ikokoko kana muzvitoro macho imomo unoona kuti zero ndizero panapa takaenda kunotenga tingati isu zvokupukuta mavoko anonzi mapaper towel. Woona kuti mapaper towel iwawo mashoma handinawo atoita $53. Mari inokwanisa kutenga mbudzi nechimbudzana. Wobva wangoona kuti nyangwe mari ndandiinayo hangu inokwanisa kutenga izvozvo. Asi kuti ndakutondozusa mavoko ndotenga mbudzi yangu ndotenga chimbudzana changu ndosiya zviripo ndozvisiya izvozvo. Zvinhu zviri kudhura. Tinohwa kuti mamwe makambani vari kutodzinga vashandi nokuti havachakwanisi kunge vaina vashandi vakawanda ivavo vanhu vasingachakwanisi kutenga.
Chii chiri kukanganisika dhora rekuAmerica nedhora rekuZimbabwe hazvisi kushanda zvakanaka pamwe chete here kana kuti pane chimwe chiri kukonzera kuti zvinhu zvirambe zvichikwira mutengo?
Chandiri kuona chiri kunyanya kukonzera kuti mitengo ikwire zvirongwa zvakanaka zvandikati zvakanaka zvineiswa nehurumende asi zvichizoshayiwa simba roune unokwanisa kuno zvinoshanda here. Tingatanga isu tichitarisa chirongwa chehurumende chekuauction kutengeserana kwavanoita namakambani namabhengi US dollars. Zvinoitika ndozvokuti kana kambani ichinge yaenda kuauction kunotenga maUS dollar kuti ikwanise kutenga zvinhu zvavo zvokutengesa, inotorerwa mari mubhengi. Yatorerwa mari mubhengi kudero haichazopiwi maUS dollar acho kwemwedzi yakawanda. Saka zvavanozoita kuti varambe vakavhura ramangwana ndoro kutotsvaga. Tinoona madzimai navarume vanenge vakamira pamikova yezvitoro kunyanya masupermarkets vachikumbira kutenga maUS dollar avanhu vanenge vachida kutenga namaUS dollar. Ava anenge akudhura maUS dollar aya nokuti mabhizinesi akamirira maUS dollar avanenge vatotorerwa mari kuauction yehurumende yekutengeserana kwavanoita US dollar. Zvinoreva kuti kuauction uko zvakataurwa zvataurwazve navamwe vanozoziva nezvemari kuti chirongwa cheauction chehurumende hachisi kushanda. Vanenge vachireva ivo kuti munhu atengeserwa mari kuauction haasi kupuwa mari yacho ipapo. Saka ovhara here bhizinesi rake mwedzi iyoyo akamirira kuzopuwa mari yacho. Saka zvavanozoita vanozoenda mustreet vondotenga US dollar richidhura. Vachingobvawo kutenga US richidhura vouyawo vodhurisa zvinhu zvavo muzvitoro. Saka mabhureki okumisa kukwidza kwezvinhu hapana muzimbabwe, zviri kuramba zvichingokwira.
Kana tatarisa mutengo wedhorari kuamerica mataura zvepamusoro peauction, chisiri kufamba zvakanaka apa chii professor?
Chisiri kufamba zvakanaka inzira dzokumonita mitemo inenge yanzi yaiswa nehurumende. Kana tikati zvirongwa zvinenge zvati zvaiswa nehurumende hazvisi kufamba zvakanaka, ndingati ndo chinhucho hazvisi kuwana unondosvika achionawo zvinoshanda here. Number two, chisingafambi zvakanaka ndechekuti munhu unenge atorerwa mari yake kunzi watenga maUS dollar kuauction haasi kupuwa mari yacho ipapo, wozondoita kunoita matoti masurvival skills aya ebhizinesi rake utongotuma vanhu kuti endai munotengawo mustreet. Saka ndo zvinhu zviviri zvendinoona kuti hazvisi kushanda kuauction kunonzi isu tinokupai mari vemabhizinesi kuti mukwanise mari yacho haiuyi ipapo, imwe inototora mwedzi nemwedzi isati yauya. Saka izvozvo hazvisi kushanda, auction haisi kushanda. Kwozoti zvirongwa zvatinoti zvakanaka zvinoiswa nana vamutuli uko zvekugadzurudza ikonomi hazvina unozondoona kuti zvinoshanda here. Sechirongwa chakataurwa navamutuli chokuti mabhizinesi anofanira kuchaja zvinhu zvavo vachishandisa reti yeUS dollar nezimbabwe dollar yokuauction, hapana kana unombozviita izvozvo. Hapana kana unombowa kuti masupermarkets iwaya anozviita asungwa here, aitwa akanzurirwa malaisensi here. Hapana, tinongoziva zvichitaurwa, hazvina unozondoona kuti zvatevedzerwa here.
Mataura pamusoro pemutengo wedhorari kuamerica muchiti zvitoro zvakasiyana siyana zvine mutengo wazvo padhorari kuamerica, zvinoreva kuti hurumende haisi kuzviona here izvi profesa?
Hurumende iri kuzviona nokuti katarisisa chaizvo chaizvo chinonzi hurumende vanhu maminista vangava kana purezidendi chaivo vanogara navanhu vanongova komoni vano zvimwe zvavanodya vanotozviona. Mamwe mabhizinesi acho anogona kunge achitova ehama dzavo kana kuti naivo vari mukati mazvo. Saka hapana munhu wetingati haazvioni kana kubvira kuna purezidendi unofanira kuzviona unogarawo navanhu. Saka vanozviona, asi kuti chandisinganatsokuziva ndechokuti ko kana zvataurwa kunzi ngazviite nenzira yakati zvinogozonetsera papi kuwana tikati rimwe bazi rinoinda kunoona kuti zvashanda here vachinotenga zuva nezuva. Nokuti kana uchipinda muzvitoro makunzi iwe unosevenza kumusoro kuhurumende here kana kuti iwe ndiwani, zvinhu zvinongoitwa pachena namabhizinesi. Saka vanozviona
avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo. Eliot Masocha vari parunhare kuHarare nestudio 7. Muri yevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika muchakabvu Joshua Nkomo inoti iri kuronga zvinofanirwa kuitwa isati yaita hurukuro nehurumende pamusoro pekufukunyura vankomo kuti vanochengeterwa kumusha kwavo sekutaura kwavakaita kumhuri yavo. Mwanakomana wavaJoshua Nkomo vaasivangiriswe Nkomo vaudza Studio 7 kuti vaJoshua Nkomo vakasiya vataura kuti vanoda kuchengeterwa pamusha wavo, asi izvi hazvina kuzoitika pamusoro pezvematongerwo enyika. Vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kurongwa sezvo mudzimai wavo wavankomo Amai Mafuyana pamwe nemunin'ina wavankomo vaStephen Nkomo vachazofukunyurwavo kunochengeterwa kumusha kwavo.
Kwazuwai mhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Michael Simbavindizve Nkomo. Ndini mwanakomana wababa Joshua Mukabuko Nkomo, chipo chitedza, mutekwa tekwa, shumba yeZimbabwe. Ichokwadi kuti pane nyaya yekuti mapfupa kana kuti maremains ababa wetu mudala wetu abviswe paHeroes ekaHarare aendeswe kumusha kwake kuSt Joseph's kuKezi uko kumatopo. Nyaya ndeyekuti ndiye pachake akakumbirisa banhu vazhinji kuti kana akashaya kana zvake zvapera zvenyika ino anoda kunorara pasi pevabereki vake ikoko kumusha. Ndiyo nyaya huru yacho.
Kwenguva refu mhuri yavankomo yange yakanyarara pamusoro penyaya iyi. Chii chakonzera kuti muchivabisa paHeroes Acre?
Risi chokwadi kuti makore ese aya atina kumbotaura nenyaya yacho. Takagara tichitaura nayo nenyaya yekuti tokumbira kuti July 1st aitwe holiday. Asi zvakodzeresa kuti tisimbise nyaya iyi ndezvokuti tazviona kuti mudhara wedu mudhara wetu paakarara akarara kuri kupinda vanhu vasina kana kumborwira nyika. Kuri kupinda vanhu vasiriwo magamba. Kuri kupinda vanhu vava vacho imhondi, vava vacho imbavha, vava vacho ndeve nhema. Saka Father Zimbabwe was a very straightforward munhu mupolitics, angari clean politics yake angari iri clean. Kana chitaura nemagamba kuti magamba chaivo angari gamba chaizvo. Chekupedzisera ndechekuti ivo vamugave vakaramba kurasirwa ikoko kuvaHeroes Acre nemhaka yei amheno ndivo vanoziva. Asi izvozvo zvinoratidza kuti hama yake kana kuti munhu aishanda naye akamubetraya yeye mugave nekuti ana kuzoenda kumakova ikoko. Saka ndizvo tichiti isusu takuda kusimbisa nyaya iyi kuti Father Zimbabwe vaende kumusha.
Hurumende makaiudza here kuti munoda kubvisa vankomo paHeroes Acre uye hurumende yakati?
Nyaya yacho iyi hatisati taenda nayo kuhurumende nemhaka yekuti tichambokurukura isusu vemhuri kuti tione kuti toibata sei. Nemhaka yekuti kune mamutumo vabereki vedu ikoko, Mama Mafuyana naStephen Icheka Nkomo. Saka tichambokurukura semhuri tozoti kana takuenda kuhurumende kuti tinoaplya kuti takuda kutora vanhu ava vaende kumusha kwavo uko.
Vankomo, pane zvimwe zvakataura nababa venyu vaJoshua Nkomo here pamusoro penyaya iyi zvamungatiudza nhasi?
Hama dzangu, muAfrica muno nemuZimbabwe muno pane nzira dzechivanhu, pane nzira, pane miko, pane zvinhu zvinofanirwa kuitwa nenzira yechivanhu. Kana tisina kuita zvinhu izvozvo zvinhu zvinonetsa. MusiNdevele tinoti umulomo womuti womudhara kauweri pansi. Hameno chishona changu hachina kunaka. Asi zvinoreva kuti muromo womunhu mukuru haurasiki. Saka akati iye chipo chiteza, mukasandirasira ukoko kwavabereki vangu zvinhu zvichakunetsai munyika muno, zvichanetsa. Saka tinotarisa kuti pane zvinhu zvakawanda munyika muno zvisati zvagadzirwa nechivanhu chedu. Iyi ndimo imwe nyaya yacho yababa chipo chiteza iyi, nekuti zvinhu zvakawanda hongo vanhu vanogoti tima Christians zvekudii, asi zvechokwadi ndezvekuti Mwariwe ukuno akatipa nzira dzetu dzekuita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Hongo tingango omesa misoro zvedu asi zvinhu zvinongoramba zvichinetsa. Saka nyaya iyi yakakosha, nyaya yekuti mapfupa ababa achipochitedza aendeswe kumusha kwake. Nenyaya dzimwe idzi dzokugadzira vananjelele, madziva enyika yese iyi, makomo enyika yese iyi, zvakakosha izvozvo. Ndiyo nzira yeAfrica, ndiyo nzira yeZimbabwe.
Avo vange vari mwanakomana wava Joshua Nkomo vasi vangirizwe Nkomo vari parunhare kuBulawayo ne Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti makomishina eZimbabwe Electoral Commission akatoreswa mikosondrapera akanyanya kuita vadiki zvinoita kuti vatadze kumisa kupindira kwemauto munyaya dzezvisarudzo. MuNewsday makare mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti vave kutyira upenyu hwavo mushure mekubudisa gwaro rinotaura vanhu vari kubudisa goridhe munyika nenzira dzisina kunaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoshamisika naiye waitaura zvokuti chamisa ngaurawe nemhuri yake. Kunotonzi kwai ndimufundisi wechechi yeHabhakuku. Ndoo saka tichiti satanism yapfunya chisero pano panyika. Hakuna munhu unobata bhaibheri unokurudzira kuti kwai vanhu ngavaurawe. Hongu, politics kana sarudzo kunovhota pachikristu zvinotendewa, kwete kumira uchitaura mashoko emhirizhonga uko wodzokera kuchechi chaunonoparidzira vanhu chii. Ndidzo mbavha dzomuchechi idzi, ndidzo mhondi dzomuchechi idzi tinodziona namaitiro akadai. Nyangwe vakakutsigira hama yangu kuti wakagona kutaura mashoko akadaro, vane maziso vari kuona uye china manenje achifambisi chinomirira musi wacho. Vane maziso vari kuzviona kuti zvinorevei. Uye kana uchiti unonamata Mwari, dai watendeuka nokuti hausati watanga. Chinamato chako ndicho mudondo. Hatina kumbofa takaonana nezvimaitiro akadaro kuti munhu unonzi mufundisi wechechi unotaura zvoumhondi. Ko kana mangwana wakasarudzwa kunzi chitonga nyika, ndiwo uchatungamira iwewe ukabuditsa nyika mumadhaka mairi uku uchiti uri mufundisi wechechi uchikurudzira umhondi? Kupa munhu warendi yokurarama iwe kuti ndinga hapane kurarama, ningi unofanira kufa nenguva yakadai, ningi humayu ndiwani pamusoro penyika? Iwe uri sekiritari kuna Mwari here kana kuti uri chipanga mazano wokudenga? Dai wanyara vana veZimbabwe uye dai watendevuka kuna Mwari, mabasa ako anokuendesa kugena.
Sore anangoma Mwande ana kubata nenoka vaweso shamarare. Ndiri kutaura kuti kune vanhu veZANU-PF vakateerera, ndini wenyu hydraulic fare. Mabatana akuita naJobskara kuda kuvasunga nekuvaita sei, mada kuita zvamakaita kuna Blessing ari kuda kuvauraya. Mai Mazeda akatarisa pavari vane zvese zvichaitika pamberi pavo, kutoziva imi maZANU-PF muchapendura. Newe wacho umejasiriti iwe uri kutonga nyaya yanaJobskara uchapendura, unofanira kutoti upindure. Ndovasazomuifa vakaitika anything chavanoitika mujerimo mukanda kurwara kana kufa, because ndo vanoamuzaanzi magume enyika. Muchatipendura kuchii, vakaurayiwa nei, vakazorwadzwa nei? Saka ndosaka ndiri kuti itai zvinhu zvamunozogona kupindura mangwana, iwe mejasiriti iwewe.
Zita rangu rinoitwa Takawira Kanyama, ndiri pano paPretoria. Hai, ini ndinoda kutaurawo zvangu nepamusana pemasoja nemapurisa anoshandiswa neZANU-PF vasina kana nechavanacho, kungava kumba kwavo, kungava mutsoka. Ukatarisa shangu yemusoja nemupurisa wemuZimbabwe, wotarisa musoja South Africa nemupurisa weSouth Africa, pane difference huru. Asi unoona musoja weZimbabwe nomupurisa weZimbabwe vachishungurudza vanhu vanoda kushandira shanduko kuti naivo vakwanise kurarama. Zvinhu izvozvo zvinondirwadza zvisingaiti zviri kuitika kunyika yeZimbabwe.
Izvo zvokuti vanhu vanoponda chamisa, handizozvichamise kuti vanhu vatore vatore rusununguko rwavo. Iyo ZANU-PF inozviziva kuti kwakaurava vana Comrade Stepo, vanhu vakawanda, Nyadzonya, Chimoyo, kupi zvichiitirwawo nemuvengi kuti nyika isasununguka, asi vanhu vakasununguka chete. Kupedze nguva 2023 Zimbabwe iri kuda munhu uchaiwisira mudziva kana robvongodzwa kuti isvikewo ibve pabetsaida. Tinotenda kuti vana vezimbabwe tichabatana.
Dr. Onezwa musoro pekomuredi yanotaura zvisina basa reso. Hazi kuti vana muzobe tiri kushupika vana vari muzobe tiri kushupika zvisingaiti. Dai zvemisteki aitaura zvaari kutaura izvozvo vavhiringidze Nelson Chamisa vaone kuti hondo yotoita makomuredzi amangwana ivo handi vakairwirawo nyika yacho, tinoirwirawo kutanga ipapo. Toita makomuredzi amangwana. Zvaari kutaura izvo hazviiti vana muzobe vari kushupika, tiri kushungurudzika zviterekere zvakawanda. Zvese kushungurudzika haparana yavanoti takarwira nyika yakarwirwa, haina kana pisi, ingori nyika iri kugara tikangoshungurudzika sereke. Vechidiki tiri kushungurudzika zvisingaite, upfuma hapana, tiri kutambura. Toenda unoubaye touzara majeri, toita sei? Zvaakutaura izvo hazviiti, tura shanduko ive pamberi shanduko ishandure nyika. Zvo zvavari kutaura izvo hatisikwanise isu, tinotoirwirawo tikaita makomeredzi amangwana. Kurwa hondo haisi yekuti Ukraine iri kurwiwa hondo uko, tinoirwa hondo yamangwana iyoyo. Ndavarege kuvhiringidza Chamisa, ndavamusiya akadaro. Isu vechidiki dhiwo hatiri kuda iye vechidiki, takumbirisawo vesitoseveni kuti aiwa chirongwa chenyu ichocho chiriraiti. Vechidiki vari kusumukira kutaura zvatinoda, vasitoseveni patokwanisa kutaura zvatinoda, kungosi hatikwanisi kutaura zvatinoda. Saka tokumbira kuti vasiyane nezvachamisa. Achamisa ndavasiyane nazvo, ndavavane pavhoti chete kupera, kwete kuti vavawane kuti vade kuvarwisa. Hazviite.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vadzinga basa mukuru wevasori nemuchuchisi mukuru weUkraine. VaZelensky vati vadzinga vaviri ava nekuti pakabuda humbowo hunoratidza kuti vanga vachishanda neRussia. Mapurisa muguta reGreenwood mudunhu reIndiana anoti vanhu vatatu vakapfurwa vakafa, vamwe vaviri vakakuvara zvakaipisisa, vachiti umwe murume akanga akapakata pfuti akapinda mune imwe shopping center akatanga kupfura vanhu. Mapurisa anoti mumwe munhu asiri mupurisa akanga aine pfuti yake akapfurawo munhu uyu akafa. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yava Joe Biden iri kukurudzira veruzhinji muAmerica, zvikuru vane makore makumi mashanu zvichikwira, kuti vabayiwe nhomba dzose dzekudzivirira chirwere checovid-19. Vanoona nezvecovid-19 mumuzinda weWhite House Dr. Ashish Jha vanoti vanhu vakuru vanofanirwa kubayiwa nhomba dzavo dzose sezvo imwe mhando yecovid-19 iri kupararira zvine mutsindo munyika. Basi reCenters for Disease Control and Prevention rinoti vanhu muAmerica zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana 48% chete vakabayiwa nhomba yetatu kana kuti booster yekutanga. Ichiti vane makore makumi mashanu kana kupfuura vanokurudzirwa kubayiwa nhomba dzakakwana nekukurumidza. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu vanokwanisa kunotarisa kana mazita avo ari mumabhuku ekuvhota kubva nhasi kusvika musi wa26 mwedzi uno. Mitengo yezvunhu iri kuramba ichikwira muZimbabwe, ukuwo uremu hwedhora munyika huchiramba huchidzika. Muri yevaimbuwa mtevezeri womtungamiri wenyika wa Joshua Nkomo yava pakati pekurunga kuti va Joshua Nkomo mudzimai wavo amai Mafuyana nemunin'ina wavo wa Stephen Nkomo vapfukunyurwe kubva paHeroes Acre kunochengetwa kumusha kwavo kuKezi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.